Mufope uye vari mukuru weAlbino Trust of Zimbabwe vaBrian Nyoni vanoti ganda remusope rikapiswa nezuva kwenguva yakareba rinopedzisira rabatwa nezvirwere zvegomarara repaganda. Vanyoni vanoti zvakakosha kuti makanzuro ematunhu ose akwanise kuwanira vanhu vakadai mvura nenzira dzisingaise hutano hwavo panjodzi.
Patanga tichitaurawo isusu tichikurudzira makanzura emaguta akasiyana-siyana kuti vaite uye zvevaedze nepavanogona kuti vange vachikwanisa kuwanisa mvura kuvagari nenguva yakafanira neWorld Health Organization. I think izvozvo zvondo zvatingangoti zvakatikosherawo zvikuru. Taita sapanguva dziri kugadzirwa bhajeti vemakanzura vapushewo kuti mabhajeti avo akwire zvinoita kuti vagone kubatsira vagari, vagari vasaomerwa newo. Tinofungidzira kuti nyaya dzinogadzirika kana vanhu tikangoonera pamwe chete sevana vanyamo handioni kuti pane dambudziko guru. Nemhaka yekuti mukatarisa pazvibhorani panobuda mvura idzi, vanhu vedu vanozonge vakuenda vanomira mumitsara inenge yakareba zvikuru vachitsva nezuva. Nemhaka yekuti pazvibhorani panocherwa mvura idzi panenge pachinzi panoshanda mitsara, auya anenge ari mberi ndiye anokodzerwa. Saka tachitarisa kuti pakuitwa kwenyaya dzose idzi nekuitika kwezvinhu zvese izvi, mikana yevanhu uyezve kodzero dzevanhu dzinge dzichitishaye vanombunyikidzwa kana kurwadziwa neupenyu, zvikuru sei kuvanhu vanorarama nealbinism neavo vane urema.
Vanyoni vanoti kushayikwa kwemvura iyi kwaita kuti vanhu vanorarama neusope vatadze kuzora mafuta anodzivirira kutsva nezuva, nokuti mushonga uyu unozorwa muviri kana munhu ambotanga ageza.
Ndingangoti kutengeswa nekusawanikwa kwemvura zvakakwana munguva yatiri inoyeisa zvatikanganisira community yedu yevanhu vanorarama nealbinism muZimbabwe munomu kwezvakanyanya chaizvo. Tikatarisa kumaguta anenge Bulawayo nenzvimbo dzakaita sekunana Chitungwiza kuri kutengeswa mvura zvakanyanya. Mvura kwai tiri kubuda mumupombi kwenguva refu nenguva dzinenge dzakatarwa nemamwe nedzimwewo nzvimbo dziri muno muHarare. Zvatikanganisira upenyu hwemabeneficiaries edu akati wandei. Mukatarisa kuti kana vanhu vane albinism vanenge vachifanira kunge vachishandisa masunscreen lotions avo zvakapetwa zvavangave vachiita munguva dzechando. Saka masunscreen aya anoda kuti ashandiswe munhu achinge ageza, zviri kuita kuti vanhu vaomerwe neupenyu uyezve kuti mafuta aya asanyanyoshanda zvakanaka sezvo vanhu vachingomashandisa vasina kunge vageza. Ende tichitarisawo kuti mafuta aya haasi kuwanikwa zviri nyore, mafuta anoti dhurei zvikuru nekuda kwekuti haasi kugadzirwa muno muZimbabwe, ari kugadzirwa acho anenge ari mashoma asi kunyatsokwanira vanhu vese. So kana munhu aitsawo mari yake yakati anenge achitarisirawo kuti awanewo sevhisi yakanaka. Saka kushayikwa kwemvura kunobva kwaita kuti sevhisi iyi isave inoshanda zvakanyanya, zvinoita kuti vanhu vedu vazhinji vawanike vachibatwa neskin cancer iyo inokwanisa kunge ichidhura kurapa zvakadaro.
Mumwe weavo vane dambudziko iri vakuda kwashe Kezi Machiha vanoti zuva ndiro rinovhiringa zvakanyanya ganda ravo, zvokuti vakatsva nezuva vanoita maronda anozoguma aita gomarara repaganda rinova denda rinonetsa kurapa kana ranyenga.
Semunhu ane usope munguva ino yatiri nguva yekupisa, zvinhu zvakatiomera kwazvo nekuti zuva ndiyo mhandu yedu kupfuura dzimwe mhandu dzose. Nokuti tikatsva nezuva tinoita maronda. Maronda iwayo akasakurumidza kurapwa anodevelopa into skin cancer, iyo inova chirwere chauraya ruzhinji rwevanhu vane usope muno muZimbabwe. Iye zvino mukuziva kwandiri kuita mazuva apfuura aya takatorasikirwa nemumwe wedu mudzimai ane albinism akatisiya nekuda kwechirwere cheskin cancer.
Vamachiha vanoti zuva riri kwamazuva ano rakanyanyisa zvokuti vana vadiki vane usope vanofanirwa kuchengetedzwawo zvakanyanyisa.
Vamwe vari kutorwara izvozvi nekuti mafuta ekuzora sunscreen lotion iyo inoti dhurei, tinoita maronda. Maronda aya anozodevelopa into skin cancer iyo inouraya. Saka ndinokurudzira hama dzangu kuti vese vane albinism tisafambe muzuva munguva yatiri ino yeheat wave, because takadaro tinenge tichizvikanganisira ganda redu riri sensitive to sun, zvokuti tinozoguma torwara kana kufa neiyo skin cancer. And kurapwa kwayo skin cancer iyi kuri kunetsa because nzvimbo dzainorapirwa dzishoma, uyezve kana kwakwemaprivate kunoti dhurei. So uye ngatipfekei hembe dzine maoko marefu, kana tiine sunscreen lotion ngatizorei mafuta edu iwaya. Kune vane vana vane albinism, please chengetedzai vana vasatambe muzuva.
nyanzvi munyaya dzeutano Dr. Tinotenda Michael Memeza vanoti hama nevagari vemunharaunda dzakasiyana siyana vanofanira kurerutsa mararamiro evanhu vane usopi kuitira kuti vasanyanya kuita mabasa anoita kuti vapiswe nezuva.
Ndingokurudzirawo kuti as a nation tinofana kubetserana ne especially munguva dzino dzekuti zuva rikupisa maningi uyezve rakati jekei nge masupplies edu emasunscreen atishomekei munyika nenyaya yekuti zvinhu zvanga zvisiri kunyatso importwa panguva yecovid. Tinokurudzira kuti tiite mushandira pamwe kuti tikwanise kubatanidza resources so that we can help towards this cause, which is a good cause, and help our fellow countrymen to live longer.
Songororo yakaitwa ne Zimbabwe Albino Association inoti vane usopi vari kufa zvakanyanya nemagomarara epaganda nokuti vakawanda vavo vari kushaya mafuta okudzivirira makanda avo piswa nezuva. Ongororo yakaitwa muZimbabwe muna 2015 yakaratidza kuti munyika maive nevanhu zviuru makumi masere vane usopi. Sangano reWorld Health Organization rinotiwo munhu mumwe chete kubva pazviuru zvishanu zvevanhu mudunhu reSouthern Africa ane usopi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kirim Dzamiri.